dichiti thank you Lord makandi mutsa zvatare diri mupenyu today pandaitadza kufamba makandi simudza your grace yo yakandi chengeta
all the way
vanhu vakati hazviti but you made a way for me muneri mama kandi venekera now the whole world can see handi chacha mwari muri neni even when the road gets rough nditasimudza maoko angu kudenga your love is more than enough
hey! Yasha zenyu zandi simudza
Murima makati mwanangu dzoka dakawa